mkuu yake mkuru wenyika ya Amerika wa Biden ni mtumai wawo chila kizo chilona nita kukosha chilona nita kusimba kwe umambo wa mambo kata Elizabeth kutuwa kanga anekutoka kuno zikano mapasire yefe awasa Biden yega wawuya kwa ya wa shinji mazima mbonde mapresident kama kaya mingi kajika taka wada wala kuhuya Europe yefe na kanyoresa kutu mazima mbo awa kuhuya saka zuno mazala nita kuti kune kukutu kwa wana kule mekezu kwa kukuru kunoitwa mambo kazi paita ya tingati record funeral zuri ya kuti it's a history breaking ya kuti for the first time mambo wenyika anuonga aniwa ne mazima mbo wenyika jese kuzoshema ni kunyara dana na hai
kushanya kwa Biden huku kunoratidza zvakadi kukosha kwekudyidzana kweAmerica kana ukama weAmerica neBritain.
Tinoona kuti kudyidzana kweBritain neAmerica kuri pamberi vakabatana zvisingaiti, saka America inotoratidza kuchema kwayo nekutumira mutungamiri wayo wenyika. Ndo another level yekudanana neikuwirirana pakati peAmerica neBritain. Ende zvoratidza zvakare kuti mambokadzi Elizabeth vakanga vari mambokadzi anodiwa nevanhu vakawanda. Atungamiriri wenyika dzakawanda. Saka muchidimbu tinongoti uya kwa President Biden kuzobata maoko amambokadzi nekuona vachivigwa muSt Andrews Church. Chinhu chikuru chinoratidza kuti America neBritain vane ukama wemandororokwati usingatsautswe nerufu, usingatsautswe nekutukana, unoramba wakabatana.
Tiri kuonawo kuti pakukokwa kwaitwa vatungamiri venyika dzepasi rose pamwe nevatungamiri vehurumende dzepasi rose pakokwawo nevanji vekusaudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwakaitwa mutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018 zvinokanganisawo zvakadii kana kusvibisa zvakadii zita nechimiro cheBritain kana kuti mhuri yeumambo nekukoka kwavaita munhu iyeyi.
Chokutanga vanhu vakadzivisa kuti mhuri yeumambo inozvitiyo haina utongero wenyika hwainoita, haiite zvematongo zvenyika, inongoita zvevhu nekurarama nekugasana kwevanhu. Saka haina vaingati uyu ndiye muvengi wangu, haina vaingati uyu ndiye shamwari yangu yepedyo. Mutungamiriri kana kuti mambokadzi weBritain Elizabeth II aiwa munhu anorwira kubatana kwenyika dzese. Saka kukoka vanoshorwa nevanoshoreka kuti vauye kuzotema naye kubatanidza nyika dzese, vanoremekedzwa, vanodikanwa, vanoshorwa nevanoshoreka kuti vasangane pamwe chete.
Asi Dr. Mavaza, tiri kuona kuti mhuri iyoyo haina kukoka mutungamiri weRussia, haina kukoka mutungamiri weBelarus, haina kukoka mutungamiri weSyria, mutungamiri weAfghanistan nemutungamiri weVenezuela. Sei muri kuti havaite zvematongerwo enyika? Tinoona kuti havana kukoka nyika dzisingadyidzana neBritain.
Chekutanga ndechekuti mutungamiriri wenyika yeRussia vaPutin vakatumira mashoko avo enyaradzo ekutema mambokadzi. Asi kunyange davakakokwa kana kuti vasina, vanga vasiri kuuya nekuti pane mvonga mupopoto mupopoto nedzvitsviri zvitororo riri pakati peRussia nenyika dzose dzemuEurope. Saka tinangoti nemamwe mazwi technically vari muhondo, saka zvanga zvisingaiti nobody would guarantee safety yavaPutin ndavanga vari kuuya kuno kuEngland. Saka naizvozvo it's a diplomatic withdrawal yekuti hatikwanise kukokai kana iwo achida kuuya avakasununguka kuuya nekuti kunhava hakuko munhu kunze kwekungoitira kungoti vakuru venyika kuitira security yavo.
Tinoonawo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vari kumirirwa kurufu irworwo negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Zvakakoshawo zvakadii kuvepo kwavaShava vachimirira vaMnangagwa?
Zvinongoratidza ukama hwenyika yedu yeZimbabwe neukama hwedzimwe nyika. Uyezve makaziva kuti yatingati slogan kana kuti theme kana kuti chitauriso chavaMnangagwa changa chiri chekuti re-engagement, tidzokorodzane, tibatane nevatanga tisawirane navo kuwirirana patsva. Kudaidzwa kwavaMnangagwa vakazokumbira gurukota ravo rezvekuti zvenyika vaShava kuti vauye. Chikonzero chakaita kuti mutungamiri atumire vaFrederick Shava kuti vauye kuzobata maoko, vaMnangagwa havana kurambidzwa kuuya kuzobata maoko, asi vari kuuya kuAmerica svondo rino kuUnited Nations General Assembly